Vanhu vaungana panzvimbo inonzi China Mall muMessina senzvimbo yedu yekutangira tichitakurana kubva ipapo takananga kubhodha uko kwatava tichida kunoratidzira. Tasvika ipapo pawanika pachisvika vanhu zviuru zvinosvika potse zvitanhatu. Mapurisa nemasoja eSouth Africa vasvika vakadzingirira vanhu vanga vari ipapo. Vazhinji vamwe vavo vanenge vasina mapepa akakwana uye vazhinji vanenge vachitya kusungwa, saka vanhu vabva vaenda. Asi pakupedzisira mumaminitsi mashoma-shoma achangodarika aya, tiri kubva kunotaura nevanhu, tazokwanisa kunge tichiunganidza vanhu. Tikanotaura navo tiri pabhodha, pamuromo pebhodha pakare ipapo vanhu vaungana. Kwazouya hako mapurisa akakwanisa kunge achitidzinga, asi vanhu vatinzwa zvatataura.
Mashoko amaa muchitaurira vanhu ndeyekuti vajuru?
Tava tichizivisa vanhu kuti isu tinoda kuti mambuya edu auye azohodha, uye tiri kuda kuti hurumende yeZimbabwe ibvise mutemo wayakaisa weSpecial Instrument Number 64 of 2016 unorambidza vanhu kuhodha zvinhu muSouth Africa vachizviendesa kuZimbabwe nekubva kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana. Saka vanhu vese varadza kufara nazvo, zvavanga vachisanganisira vari kurambidzwa vacho, kusanganisira neavo vanochinja mari nevanhu vakasiyana-siyana nevanhu avo vanotakura vanhu, vanga vachiratidza kufara ende vachiridza mhururu patanga tichitaura navo.
Pane vasungwa here muchiitiko ichochi?
Hongu, inini ndasungwa kwechinguvana ndobva vandisiya, asi vazonditi ndidzoke ndaane loya rangu sekuti ndati handikwanisi kutaura kana kupa statement ndisingazive kuti vari kundibata nemutemo wokuti chii, uye gweta ndiro badzi ringakwanise kuti ringe richinzwisisa kuti mutemo uyoyo ndinokwanisa kunge ndichisungwa ndapara mhosva here pamutemo wavanenge vaita kundisunga nawo. So takangomirira magweta, magweta akangosvika, isu tichabva tangonangawo kumapurisa ikoko tonozvipira. Asi vari kuramba vachifona kuti dai zvaikwanisika ndachisvika kuitira kuti tipedze nyaya yacho. Saka takangomirira magweta.
Tinoona kuti kurudziro yenyu yanga iri yekuti vanhu varatidzire vari kumigano yose yakapoteredza Zimbabwe. Kune dzimwe nyika manzwa kuti zvafambawo sei?
Tafara chaizvo kuti kune dzimwe nzvimbo nyangwe zvazvo sezvakaita kuPlumtree hakuna vanhu vanga vachiratidzira, asi vanhu vazama nenzira iya vanokwanisa yese kuti vange vasingaende kumabhodha iwavo. So tiri kutarisira kuti kubvira muzuva ranhasi zvichienderera mberi, uwandu hwevanhu hucharamba huchiwedzera hwevanoratidzira uye huchidzikira hwevanofamba.